Mugwaroravo vatorive nhau kubazi rekambani kuvulawayo vati zvave kuvaremera kuti varambe vachishanda nekuti mihoro yavo haichakwana uye havana zvekushandisa zvakakwana pamusoro pezvo vanoshanda nguva dzakareba dzisingaenderani nemihoro yavanotambira kunyange hazvo gwaro renyunyuto ranyorwa nevari kuvulawayo vatori venhau vese vekambani vati havasi kufara uye vange vakatarisirwa kutanga kusaenda kubasa nhasi vachiti havana chekufambisa izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano runomirira vatori venhau munyika rezimbabwe union of journalists Perfect Shomwani uyo audza Studio 7 kuti sangano rake ratambirawo gwaro renyuto iri akakurudzira kuti Zimpapers igadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvakakosha kuti vashandi vedu vasange vachishandiswa kunge nhapwa. Vanofanira kuti vashande vachiwana mari dzavo dzemihoro dzinovagutsawo ndokuti basa racho rifambe zvakanaka.
Aenderera mberi achiti haisi Zimpapers chete isiri kubhadhara mihoro inokwana asi kuti makambani ese munyika uye iyi inyaya inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Idambudziko ratinofanira kuti senyika tinge tichigadzirisa kuitira kuti vashandi vedu zvekare vadzokere pachinano chekuva vanhu vanoremekedzeka munharaunda dzatinogara.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe National Editors Forum Njavulo Ncube audza Studio 7 kuti makambani anofanira kubhadhara mihoro inofadza kuti vatori venhau vasazoite zvokutora choko muhomwe kana kuti mabrai.
Kana vasingapiwi mari iri raiti chaita problem. Tirikukumbira kuti vapiwe mari yavo.
Vatori venhau veZimpapers havana kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa nhasi sezvo vakuru vakuru vekambani kubva kumuzinda wayo muHarare vaenda kumapazi ayo ese kuvulawayo Star FM nemamwe kuti vanotaura nevashandi kusvika panguva dzekumafo masikati anhasi vamwe vakuru vakuru vekambani vabva kuHarare vange vachiri mumusangano nevashandi kuvulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZimpapers amai Pauline Matanda sezvo vati vange vari mumusangano. Pari zvino mushandi wepasi anonzi ari kutambiriswa zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti 200,000 ZimDollars asi Shomwani audza Studio 7 kuti izvi zvarambwa nevakuru vakuru vekambani yeZimpapers pamusangano wavaita navo. Shomwani anoti vakuru vakuru veZimpapers vavaudza kuti vashandi vange vari kuwedzerwa mari dzemuhoro yavo mwedzi wega wega pamwedzi mitatu yapfuura asi achiti vange vasati vapiwa magwaro anoratidza kuti vashandi ava vanotambira mari dzakadini pataenda pamhepo. Vashandi veZimpapers vanoti vanoda kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye kuti muhoro wepasi utangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $550 pamwedzi. Kana izvi zvikatadza vanoti vanoda kuti chimwe chikamu chemuhoro wavo chiuye ari madhora ekuAmerica uye kuti kambani ivape makuponi ekutengesa chikafu kana kuti grocery vouchers pamwe nezvipambiso zvekuendesa kubasa. Zimpapers ine vatori venhau vanodarika mazana matatu vanoshanda kumapepanhau nemaredhiyo neterevhizheni yayo yeZTN. Mapepanhau ayo anosanganisira Herald, Sunday Mail, Chronicle, Sunday News, H Metro, Kwaedza neB Metro uye maredhiyo ayo anoti Star FM, Diamond neCapital. Vashandi ava vanotiwo kana zvichemo zvikasagadziriswa rwendo runo vachazviendesa kubazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti rizvisvitse kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.